Commission inoona nezvekuenzaniswa kwemikana kwevanhukadzi nevanhurume munyika yegender commission inoti madzimai akasarira zvakanyanya munyika panyaya dzeutungamiriri. Sachigaro wekomishini iyi amai Margaret Mukahana naSangarwe vati vanonetsikana zvikuru kuti bumbiro remutemo renyika harisi kutevedzerwa panyaya yekuwanisa madzimai zvigaro zveutungamiriri. Amai Sangarwe vatiwo komishini yavo yakatonyorerawo kumutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti vaonewo madzimai pakutsvaga mutevedzeri wavo zvichitevera kusiya basa kwavakembo Muhadhi.
Vatonyorera tsamba iko kumutungamiriri wenyika tichiti sezvetaita chinzvimbo chekupresidiamu dai pachipindawo mudzimai nokuti zvatondoti tinongovhajuu kuti mudzimai achipinda ipapo.
Amai Sangarwe vatiwo denda recovid-19 rakawedzerawo kudzikisirwa kwevanhukadzi sezvo vazhinji vavo vachirarama nemabasa emaoko ayo vanga vasingakwanisi kuita.
Kovhidhi yatoita kuti madzimai abva anyanyodzikira pasi mune upfumi hwenyika ende uyezve mhuri dzavo dzinobva dzanyanyotambura nekuti ndo vanoenda kunze vachinotengesa kuti vararamise mhuri dzavo.
Mumwe mudzimai amai Sungano zvare Hwanashe vatsinhirawo vachitiwo madzimai anofanirwa kupiwa zvigaro zvepamusoro.
Inini muono wangu ndokuti kana tikatangira kupresidiamu zvinogona kufloa very fast kuti kwanise kuachivha zvatinoda zvegender balance nokundo pane nyaya yahombe pagender balance pachakasarira iye zvino vamuhadhi vakaresign tinotarisisa kuti pave nemukadzi. Kana zvadaro tinoshuvira kuti zvishuwo zvedu uko zvinenge zvaakutebhiwa nyore zvichizoachivhiwa zvichidzira.
Pfungwa idzi dzatsigirwawo nemukuru wepadare Nkuhleni Men's Forum on Gender vawota vengesai avo vatiwo vanoshushikana sesanganowo kuti vakadzi havasi kupiwa zvigaro zvepamusoro.
Vanhukadzi vanofanirwa kupiwawo mikana pane mapandiko ehurumende akasiyana siyana achitarisa nyaya dzezvigaro. Takatarisa iko zvino vatungamiriri vedu mapurezidendi vedu hapana kana munhukadzi aripo ipapo. Saka tinoda kukurudzirawo kuti at least iko zvino pane vakanzi ngavatore mukana wokutiwo vaite munhukadzi ipapo.
Amai Edna Masiwa vanova mukuru weWomen Action Group kana kuti WAG varumbidza madzimai vachiti akataridza unyanzvi hweutungamiriri mukurwisa chirwere checovid-19.
Ndinoda kutaura sekutanga takatarisa vaimbori permanent secretary vekuministry of health vava ivo mukuru vari kuona nezvecovid-19 muhofisi huru yapuresident vedu. Tiri kuona vari kupa utungamiri hwakanaka zvikuru.
Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kutaura negurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni sezvo nharo yembozha yavo yanga isiri kudayirwa mugwaro ravabudisa kucherechedza zuva ranhasi vati madzimai nemasangano madzimai akaratidza unyanzvi munyaya dzeutungamiriri mukurwisa denda recovid-19. Vatiwo bazi ravo rinoshishikana nekuti nyaya dzekushungurudzwa kwevanhukadzi dzakakwira zvakanyanya panguva ino nyika iri kurwisana necovid-19 vakakurudzirawo kusimudzirwa kwevanhukadzi munyaya dzebudiriro. Vakatanga kucherechedza zuva iri ndevekuAustria, Denmark neGermany muna 1911 vachirwira kodzero dzekuvhota nekushanda pasina rusarura. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.